States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 26 2020. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete 551. Nhengo mbiri dzeMDC Alliance mudunhu reHarare pamwe nemudzimai wakanzura weWard 16 nemwana wavo ane mwedzi minomwe vanonzi vakapambwa nezuro manheru nevanhu vakange vakapfeka mbatya dzemauto pamwe nedzemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus hwakakwira nechina kusvika pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 551. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu makumi maviri nemumwe chete 21 nechirwere ichi. Vanhu ava vakabva kuSouth Africa, Botswana neMozambique. Vanhu vafa muZimbabwe nechirwere ichi vachiri vatanhatu, vapora vave zana nemakumi maviri nevasere 128. Nhengo mbiri dzeMDC Alliance mudunhu reHarare vaAlan Moyo navaLamek Bizure pamwe nemudzimai wakanzura weWard 16 vaDenford Ngadziore, Lydia Mlenga nemwana wavo ane mwedzi minomwe vanonzi vakapambwa nezuro manheru nevanhu vakange vakapfeka mbatya dzemauto pamwe nedzemapurisa vachifamba nepuma yemauto. VaMoyo vanoti vakatorwa vakatotandara zvavo vari pamba pavaBizure, vakakandwa mupuma yemauto iyi vachizoendwa navo kudzibaresekwa uko vakasiya vakandwa mushure mokurohwa pamwe nokushungurudzwa. VaMoyo vanoti vakazowanavo mumwe ane tsiye nyoro akazovatakura kuenda navo kukamba yemapurisa yeMarble Rain Police Station uko vakavhura docket rokupambwa pamwe nokushungurudzwa kwavo. Docket ravakavhuriswa riri pasi penhamba dzinoti RRB 442 1892. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 nezuro usiku kuti vakange vasati vanzwa nezvenyaya iyi sezvo zvakaitika kwadoka. Asi VaMoyo vanoti vanofunga kuti kupambwa nekushungurudzwa kwavo uku kune chekuita nezvematongero enyika sezviri kungoitika kune dzimwe nhengo dzebato ravo dziri kungopambwa dzichishungurudzwa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndangandigere zvangu ndi pamusha pamukoma laMikizuru vana vaivo branch chemembrain central. Zvino ndigere pamusha pavo pati pedo negedhi rakavhurika. Pauya rori remasoja aya anozivikanwa achinzi mapuma, vakajamba varume vanosvika ivo 8 vanga vakapfeka yunifomu yemasoja nevatatu vanga vakapfeka yechipurisa. Saka machinda aya paadzika vatikomba vanga vachidedzera vachiti tavabata tavabata tazovabata tazovabata. Zvinoimba kubvunza kuti okay nhaurirwa iripo ndei, vabva vatanga kundipa mambama vachindikava vachindirova vakandidhonza nebvudzi, vakadhonza Lamek Bizure nebvudzi rake. Tikakandwa murori muya Lamek Bizure akanzi vata pasi murori muya rakufamba rakananga mebhurenshopi bahati swa pasa bahatanga kuro walami kizuri ne mboma nichimwe chiraba ne nichimwe chichemi chazomucheka msana vachimuro vachituna associate na ma political gangsters ani ndozwira vashandisa iro vakatanga kuti iro vachikwidza na shehu vachingotirova vachitova mushafu musoro nekumusana tikakwidza tikapura mary park tikasvika kuDZ takuDZ manje ndopa wazoona vatichi mudzimai anonzi Lydia Mulenga vatati naye anovaye mudzimai wakansela Tenfoti ngadzuwe ninaurira kuti anga akabereka mwana wabva wamuti adzike pasina mboti chinhambo chakadai ndopa wazotiti isusu tidzike vaita zvokutirasira pazhe tikabatsirwa nemumwe muchinda tibatsira tikawana transport yekudzoka kune Boreni tikanofaila report ndozvaitika muzvara nhasi
saka mamhangara kumapurisa
tamhangara kumapurisa tikavhurisa dhokiti tikapiwa mamedical whatever chaiyeti dhokiti chawe
munogona here kutipa nhamba yeripoti yenyu yamaita kumapurisa
RRB 44-21-892
mavhurira papolice station ipi
Neboreni police station
saka munofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika here
matongero enyika nekuti vanga vachitondiziva nenhaurwo yekuti ndiri kutoenda kumatare nenyaya iyaya 19 February flash demonstration matikaita mutown so masungiro atakaitwa munongoaziva namakomboro aruzishi takatumwa nemapurisa akawandisa zvikukutu asi tiovashoma kudaro ende mawira avaita ndo mawira avakaita musiwo ende nekuti tamuziva ini ndaa ndisina hangu mhaka yandapara ndakazvigarira hangu nevanhu vangu tichihurukura zvee
tiri kuona vamwe vanhu zvikuru vanenge vakarerekera kubato rezanu PF vari kuti nyaya idzodzi dzekushungurudzwa kuri kuitwa vanhu veMDC kutochwa nekukidnapwa vari kuti muri kuita inonzi stage managed kana kuti muri kuzviitira mega kuti muwane vanhu vanokunzwira itsitsi munoti
rangatirai kuti vanhu vezanu PF vakamboti bhondi noti rinoshanda handiti asi rakakoniwa handiti ava vanhu ava ndohunyinganyina hwavo ndohunhuku hwavo wekureva nhema vanhu vachitambura vanhu vachishupika tarwisa kuti vanhu vange vaine chokudya vaine pokuvata vaine upenyu hwakanaka torobwa nezhira iyi vobva vaenda pamberi vachiti aiwa vanhu vanoreva nhema kwete 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 vanhu vari kushupika ndozviri kutoitika tiri kutorobwa musi nenguva vana makomboro aruzivishi vanzwa nekurohwa ivo vana lamigizura kutorohwa kwavari kuitwa kwanditi nezvakaitwa nhasi handiti vari kutongotitambudza ndo maitiro avo ende ndo zvavanoita saka kungohwereketa kwavanenge vachingoitawo zvavo asi hapana ndo maitiro avo ndo kuita kwavo
iye zvino muchibva pamapurisa ipapa muri kudzokera kumba kwenyu here kwamuri kuti ndokwamatorerwa muri kuita sei
handikwanisi hangu kudzokera kumba ndichatongoona kuti ndodii kugozhegwa nekudii saka ndichatomboona izvozvo ndakutombotsvaka-tsvaka kuti ndovata pai ndogarei muchungwa chatikatarisana nazvo
avo vange vari nhengo yeMDC Alliance mudunhu reHarare vaAlan Moyo vari paRunhare vari paMarlborough Police Station naJonga Kandemiri weStudio 7. Kuwanda koita vanhu vari kubatwa necoronavirus kuri kuuya panguva isina kunaka munyika sezvo vashandi mubazi rezveutano kusanganisira vana chiremba vakoti nevamwe vari kuramwa mabasa hatina kukwanisa kubata mukuru wesangano rinoona nezvavashandi ava reHealth Services Board Dr Paulinus Sikosana sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa mukuru wecommunity working group on health vaItai Rusike vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvavashandi vemuzvipatara ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7
vatungamiri veHealth Service Board nairo bazi rezveutano neutungamiri zvekare hwepamusorosoro hwenyika hausi kuratidza zvinenge zvichitarisirwa neveruzhinji kupa utungamiriri pakugadzirisa matambudziko ari kusangana nevashandi vezveutano kuramwa mabasa kwanana mukoti vana chiremba nevamwe vese kunoshungurudza veruzhinji avo vanopona nekubatsirwa kuzvipatara zvehurumende asi chinhu chiri kutikatyamadza ndechekuti hurumende iyo Health Service Board Nairo bazi rezveutano vanenge vari kufunga kuti dambudziko richangonyangarika kana kungonyungudika pasina zvazvaitwa.
Semaonerenyu pada kuti paitwe sei chaizvapo?
Pari kutoda kuratidzwa utungamiri hwekuti hurumende ikoke vatungamiri vana mukoti vana chiremba kuti vagare pasi vakurukure pagadziriswe matambudziko ayo ari kusangana nevashandi vezveutano. Pari zvino izvi tikatarisa zvipatara zvikuru zvese zvemunyika, veruzhinji vari kushungurudzwa zvakanyanyisa nekuda kwekuti vari kuti vaende kuzvipatara hakuna vana mukoti, hakuna vana chiremba. Maoutpatients dzimwe nguva atovharwa, maoperations angadai achiitwa iye zvino izvi haasi kuitwa.
Izvi zviri kukonzera matambudziko akaita sei kuvarwere?
Izvo zvoita kuti veruzhinji varwarire kumba kana kuti kufira kumba nekuda kwekuti iye yatinoti health seeking behavior panenge pasisina, nekuti vanenge vachiti ko tikaenda kuchipatara kwacho tinozonobetserwa nani isusu tichinzwa kuti vashandi vari kuramwa mabasa. Asi tichitarisa matambudziko vashandi vezveutano haasi matsva matambudziko aya, tese tinoaziva.
Ko chii chinoita kuti matambudziko aya asagadziriswe?
Gore negore hurumende inovanyengedza pavanoramwa mabasa, vovatsvetera vodzokera kubasa. Vadzokera kubasa nhaurwa dzaya kana kuti nhuna dzavo hatidzione dzichigadziriswa. Asi nguva yatiri inoi zvinhu zvakatoti nyanyei kuoma nekuda kwekuti mukaenda kuzvitoro uku maprizes ari kukwira zuva nezuva. Angave ekutenga mumashopu, angave mafuta efuel, dzingave maskuru fizi, mari chai chaiyo haichatenga. Vashandi vehurumende vazhinji vari kutambira mari isisakwane kana kutenga chii zvacho. Isu tinoziva kuti makare kare mumhuri maiti mukaita chiremba kana mukoti motoziva kuti mumhuri imomo nhamo yapera. Asi zvino izvi vana chiremba vana mukoti vakuitwa chiseko nenyika nekuda kwekuti veruzhinji vanotoziva kuti mari yavanotambira haina chainoshanda, haina chainotenga.
Ndeipi kurudziro yamuri kupawo kuhurumende?
Saka isusu kurudziro yedu kuhurumende ndeyekuti hurumende ngaizive kuti veruzhinji vari kutambura havana mamedical aid, havakwanise kuenda kumaprivate hospitals, vanorarama nezvipatara zvehurumende. Asi kana kuzvipatara ikoko kusina vashandi, zvichaita kuti veruzhinji vatambure zvakanyanyisa nekuda kwekuti havakwanise kuti vange vachiwana maservices. Asi hurumende ngaikosheseoka vashandi vezveutano vemunyika medu, ngaitariseo kuti vashandi ava vakadzidzira mabasa. Vadzidzira mabasa kudaro vorarama upenyu hunokundwa newemunhu anoita basa rekuchinja mari. Mumwe wacho asingatomboziva kana kunyora zita rake. Izvozvo zvinhu zvinoshungurudza, kwete vashandi chete ivava asi nevabereki vavo vakavaendesa kuchikoro nevaya vakavatsigira kuti vakwanise kunge vachipedza zvidzidzo zvavo.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi matatu nevashanu 335,000 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica yose. Vanhu vashaya vadarika zviuru zvisere nemazana masere nemakumi mashanu nevatanhatu 8,856. Vanhu vapora vadarika zana nemakumi matanhatu ezviuru 160,000. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu nezvishanu 9,655,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi masere nezvisere 488,000. Vapora vachidarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezvishanu 5,245,000. Tombo tarisa ajiri mumapepa nau anasi. Financial Gazette inyanzvi mune zveupfumi dzinoyambira kuti kubvumidzwa kwekutenga nekutengesa mari yekunze hakugoni kubatsira kana kusimudzira dhora reZimbabwe. Mubepanhau rekare mune nyaya inoti zviri kuitwa nehurumende maererano nemari yekushandisa munyika zvakonzera kuti vemabhizimisi munyika vakurudzire zvekare kuti Zimbabwe ishandise mari yekuSouth Africa yemarands. Mudaily News mune nyaya iri kunzwikwa mudare redzimhosva pamusoro peAmnesty International iyo iri kuda kudzorerwa mari inoita zviuru zvitanhatu nemakumi masere nemana zvemadhora ekuAmerica 674,427 US dollars, yainoti yakatorwa zvisiri pamutemo nevaimbovashandira muZimbabwe vanosanganisira vaive mukuru weAmnesty International muZimbabwe vaCousin Zilala, vaivona nezvekushandiswa kwemari muzvare Sibongile Zimbeba navatekshua musiyiwa. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pevatori venhau vaviri Leopold Munende weNew Zimbabwe naMunashe Chokodza we263 chat vakarwa nemusi wechitatu kuWarren Park nevanofungidzirwa kuti masoja nemapurisa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maniro akanaka vashamara vestudio 7 mose nevateereri vacho. Zita zvangu ndibaisabheru ndiri pampumalanga apa. Aivazve isu tida kuedza kutaura apo zviri kutaurwa naamugwabizo. Izvo hazvitaurwe nemukuru anotarisirwa kuti ndiye achafambisa nyika kuenda kumberi kana kubvisa nyika mumatope mairizve. Aiva sandizvo. Icho chatinongoziva chokwadi ndechekuti mafambisiro amunoita nhau dzekumatare dzinofambisirwa kumaopposition party chete. Asika nasika pari kutaurwa nawe corruption. Corruption ndiyo yamunoti mimi hamukwanise kuti muudzire High Court kana Supreme Court zvekuita. Ndiani zveakambomira minista achinzi aonekwa abo. Yezvo mari dzedonation dzakauya nyika yese asi maminista izvo ari kuguta. Aiwa zve vanhu vezani pefu hazvina mhosva. Iri nguva yenyu asi chatinokotaura ndechekuti itai corruption dzenyu asi muri kuuraya vana, muri kuuraya nyika yenyu.
Uya alibia mamuka sei komose vatiri vestudio 7 kuti ndimufundisi moyo kuno kuSouth Africa tatiri gaiti taurewo Father's Day izuva ratakapinda tinokugumbuka kukuru vana baba nezviri kuitwa mukati menyika zhinji kusungurudzwa nekurawa kunoita vakadzi nekurepwa nokubatwa kuita vakadzi chibharo neimwe mitemo iri kuitwa inosungurudza vakadzi yatisingagoni kugamuchira kuti tinzi titi Happy Father's Day tigamuchire mashoko akafana iwavo. Kuona varume vazhinji vachishungurudza vakadzi nenzira dzakasiyana siyana, kuona varume vazhinji vachimbunyikidza kodzero dzevakadzi, vachirova vakadzi kusvika mumadiro nokuvacheka nereza, vamwe vachiiswa mumatorongo nokumanikidzwa asi ari mabasa anoitwa nevarume, hazvina kunaka. Saizvozvo ngativei vana baba varume vanochengetedza vakadzi nevana, tive varume vanochengetedza vana ivavo, kwete kumanikidza nokurwadzisa vakadzi nokuvaita zvisina kunaka. Zvinhu zvakafanana izvozvo hazvina kunaka, tatiregai titaure.
Makadiko pastudio 7 apo, makadiko. Ini zvangu handina zvakawanda zvokutaura, vana mukoma Jonga, vana tononoka vande vese vestudio 7 nokukwazisai. Ini hangu ndine chichemo chokuda kuvhunzawo kuti ko iyo mari yenyu yamaita hanzi iri strongest muno muregion, wa izvezvo vakuramba mari yavo varivo vakaigadzira? Vakuzoiramba nhasi nemhaka yei mari yavo iyo bhondi yavo varivo vakazvipirindira bhondi iroro? handi vakutozoona kuti mari haitengi. Zvinenge zvatoshata kana vakuramba mari yavo yemunyika vachida dzimwe mari dzevamwe. Ndozongoratidza kuti nyika yedu haisati yambova nefuture inoenda mberi, nekuti zvinhu zvese zvada kushandisa zvinongori zvevamwe. Hakuna kwazvinombosvika. Vakangorovaudziwa kudhara kuti mabhondi amuri kushandisa haashandi, haatengi chinhu. Manje ke zvino izvo vakuzoona kuti haichatengi, nekuti mari yacho iri kurambiwa izvizvi. Hatizivi kuti zviri kumbofamba sei.
Studio 7 munofara here? Ini ndinonzi Mudiwa Zvanaka, ndiri pano pamasikini. Ndaidawo kutaurawo maonero angu pamusoro pezviri kuitika munyika. Kana muchiona masoja nemapurisa vachivharira vanhu kuti vasapinda mudhorobha, paripo zvinenge zvichida kuitika. Zvakafanana nezvavakaita paya palast musi wa 4 June, pavakatora muzinda weHarvest House. Muchazonzwa mashoko angu andiri kukudzai, ndiri kuno kuSouth Africa. Hapana chavasiri kukwanisa kugadzira. Mihoro yevarairidzi havasi kukwanisa kugadzira. Mirairidzi yana chiremba havasi kukwanisa kugadzira. Asi chavari kukwanisa kuda kuvhiringidza zviri muMDC Alliance. Asi kukupa nyanza handioni vachibudirira.
Makadi vashamarari veStudio 7. Ndinokwazisa mose vateereri veStudio 7 ndichiti ndinokushuwirai zuva rakanaka mukati mekurarama. Hama tinobatikana nemabatirwa ari kuita nhengo dzeparamende dzeMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Mabatirwa adziri kuitwa haana kunaka mukati menyika yaZimbabwe. Tinongokumbira kuti dai Mwari vapindira munyika yaZimbabwe, aunza tsitsi rudo mukati menyika yaZimbabwe. Waunza mwoyo une tsitsi kuhurumende iri kutungamirirwa navaMnangagwa. Waita munhu anokwanisa kurespekta uMwari mukati mekurarama, vakoshese kodzero dzevanhu. Vanhu vari kuchema vari kutambudzika mukati menyika yaZimbabwe. Izvezvi kune chirwere chiri kupararira pasi rose chiri kutambudza vanhu. Vari kuchema nzara munyika yaZimbabwe, vamwe vari kushungurudzwa kutaura kudaiso, vamwe vari mumajeri. Zvinorwadza zvinhu zvakaita saizvozvo. Mwari tinokumbira mupindire munyika yaZimbabwe. Vautipa hurumende inotya Mwari zvikuru sei. Ndinongoti kuna vachamisa, aiva baba, vana venyu tiri pano. Musabatikana nezviri kuitika, zvanga zvakarongwa naMwari. Zvichida Mwari vane kuita kwavo kwavachaita.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reArizona muno muAmerica chinonzi chakasungwa svondo rino achipomerwa mhosva yokuponda musikana ane makore 10 nemasere. Murume uyu anonzi Dexter Mutongerwa anonzi akange achizivana nemusikana uyu sezvo Mutongerwa achinzi aiita basa rekushanda nevana vanoda rubatsiro. Vatafadzwa munjanja vari muOklahoma vanoti nyaya iyi haisati yapera kuongororwa, asi Dexter Mutongerwa ari mumaoko emapurisa. ayo ariko kurudzira vanhu vane ruzivo rungabatsira panyaya iyi kuti vauye kuzovaudza.
Murume uyu chizvarwa chekuZimbabwe anonzi Dexter Mutongerwa, mugari wekuArizona kunonzi kuTelson, Arizona. Zvinonzi akauraya mwanasikana uyu angari juvenile, ndingati angane makore 18 ekuzvarwa kuLouisiana uku, ndokwa zvakaitikira.
Ko zvakafamba sei? Wakanga achitsvaga chii kuLouisiana?
Dexter aiva a social worker, munhu anonga achibatsira majuveniles, vana vechidiki vanenge vachisangana nematambudziko ebehavior edza kuchikoro kana kuti mumhuri dzavo. Saka anga akaasainwa iye musikana uyu anonzi Angela, ndozita remusikana mwana uyu, musikana uyu anonzi Angela Molden. Saka makore saya anga achishanda naye, nekuti Angela kumba kwavo kwaiva kuri kuLouisiana. Asi nguva yakaitika Katrina iya, Angela akatizira nenyaya yemusikanzwa akabvatiza kunogara kuArizona. Ndo pakapinda Dexter kuti amubatsire, achimurayirawo, achimupawo mazano akanaka kuti mwana adzoke kumba kwavo kuLouisiana. So mukudzoka uku kwakaitika, zvinonzi vakaramba vachifonerana, Dexter achitombomutumira mari musikana uyu. Ndo pazoitika chiitiko ichi, nekuti Dexter akazoteera musikana uyu kuLouisiana. Zviri kufungidzirwa kuti Dexter anga akuda musikana uyu, asi musikana mwana uyu anga asiri kubvumirana nazvo. And zviri kufungidzirwa kuti ndo zvazokonzera kurayiwa kwaita mwana uyu, nekuti Dexter anga ari kuedza kumukwezvera kuti adzoke kuArizona.
Ko akamuuraya sei vamujanja?
Maurayira akamuita ka akomana ka, zvinobvirorwadza, zvinodzimba mwoyo. Zvinonzi akashandisa banga, akaita zvekudzimba musikana uyu, achicheka musikana uyu nebanga iri kumeso nepahuro. Saka musikana uyu akafa nezvironda zvekustebwa even nepachest apa.
Aya vamujanja, iyi haisiri nyaya inonakidza chose. Tine urombo zvikuru pamusoro pekurasikirwa noupenyu kwemwana uyu. Tinotenda chaizvo vamujanja.
Aiwa, ndatine urombo and zvinobvirorwadza kuti mwana mudiki achinewo upenyu hwake huri kuda kutanga. And zvinonzi mwana anga ari munhu akasununguka, anofara newamwe, kwoita mumwe munhu obva atora upenyu hwake. Aiwa, tine urombo and tiri kurwadziwa zuva ranhasi. Saka tiri kurwadziwa nekurasikirwa kwatakaita nemwanasikana uyu.
Vatafadzwa munjanja vari parunhare neStudio 7.
Bona kok moyo wangu noreketa unoda kukupepeta, love yako inofefeta saka ndoda kukuchengeta, every day unonisekesa zuva rangu unojegesa, nyangwe zvikanivengesa ndiwe wacho unonipengesa. What's the ndomba sane mina nawe kumele tandane.
Penge penge kambo kanobva kuna Poki Vibes. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe 551. Nhengo mbiri dzeMDC Alliance mudunhu reHarare pamwe nemudzimai wakanzvura weward 16 nemwana wavo ane mwedzi minomwe vanonzi vakapangwa nezviromanheru nevanhu vaka vakanga vakapfeka mbatya dzemauto pamwe nedzemapurisa. Tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nichiti moswera zvakanaka.